Show ndiye nchwa 28 ni April.
Cha mcha la kuno ita maso kakochi.
Ah ndula uto mbonona ama nisho maari mbona ama yangu waka shaya mbisiko ini amsanda ona faraga higo. Tanana sisu wangu unye mwa sisu wangu waka shaya huti amsanda mwona kutaga waka higo pati.
Ah tina uro mbozi kuru tina uro mbozi muri kugadirira rwendo urusei.
Ayo asimu gadiza sisa kumu gadiza tima mama marwede isa asimu famba
mchano itaere mashoo muri kumshako
tukuno ita shoo wani ya tukuno ita kulipi kuklani stadium
munoona sakuti shoo wani inga gutawa nusezo ma vanengu wa mambo wa itra shoo
aa tumenge di shoo na kashika kuno urongo waka na wachita uliki keze wani wanika jida tumenge di shita ura na kukumusha kweduka
wongu wani fanyira kutarishira chini chamsati mambo waratitu
ayo wapanyo shaka wanda tumengu watikati taona na maulana wapanyo shimo shikita wasinga mkwemi jikanga singari jikukumusha kukumo paredjo panyo nima music ya wasinga atuwe ya wasinga vye kuda uduwai wai ndweo
pane album izaere era muri kudika
bongo
rava nezita
asadra nezita asira kupewa
no sino fadza izvo munotarisa kunodzoka rini
hatinodzoka isusu kana tapedza zvekuridza izvozvezvi kana kuchine kuine humwe urongwa hatinenge tichizivisana asi tirikungotarisira kuti tikanoridza yesho iyeyei tachida kuzomaybe taikwanisa kugana tisina kuenda nekuuk taizokwanisa kudzoka nekuuk kana nekusouth africa kuridza zvedu
muchiita mamwe mashow ikokoko
vamapfumo
tinonzwa kuti makapiwa mubayiro we World Music Award kugungano re 2018 Global Fest muNew York muno muAmerica. Mukatiudzawo here kuti chii makasvika pasei uye kuti tinotarisire pamubayiro uyu?
Tinotarisira kuti tirikukurudzira maitiro ndokausha yedu yekuZimbabwe. Yatakuzikanwa kana tagudzikanwawo pano pasi rose ndozvatinoda izvozvo asi harisi simba redu. Tinotenda ivo vacho vanhu varikuriva vari kutipigira iawadhi yawe haisi yedu bandeyavo especially ruzhinji rwekuzimbabwe.
Tinokutendai zvikuru vamapfumo, munodadisa nyika yenyu. Zvirambe zvakadero vakuru vangu.
Awa, tinotenda zvikuru.